vana veZimbabwe tiri kutsvagana kuti timeke sure kuti hapana kuwadzwa kana kuti hapana kanganiswa uye hapana munhu ari kunida here. Ini ndoshanda ndiri mufundisi weSalvation Army iri munew york macho, saka tinoita kuda kutoziva kuti chii, pane ari kunida help here, pane aafectwa here, tobatana tobatsirana. So asi pari zvino hapana chachatanzwa pakunyanya sei pamusoro pevana veZimbabwe kuti pane anogona kunge ari affected, but vatoziva vari kubrooklyn they are safe right now.
Tiri kutonzwa kuti zvinhu zvawanikwa zvichivharwa imo munew york, kwakamira sei
area yacho iyoyo yekubrooklyn netrain dzinoenda ikoko WNG dzatovharwa, hadzichafamba because vari kutsvaga munhu iyeyuyu aita nyaya idzodzi. Saka vari kutsvaga, vari kutasa makamera dzese nekubhoza anga apfeka uniform. Saka vari kutsvaga, mushure vanomubata.
Imi semafundisi panguva ino, zvii zvamuri kuita? Muri kuwanikwa muchinamata here? Munee muchiita sei? Tinoona kuti guta renew york rakambosangana ne9/11.
Inguva yekunamata inguva yekupa vanhu hope nekuti varambi vari muchitenderano chavo, nekuziva kuti Mwari ndiwo mutungamiri wazvose uye Mwari ndiwo vachiri mucontrol. Kuti vanhu vasatya bhonzo, vakapedzisana vatya, vanhu vanotadza kutogara upenyu hwavo. So isu basa redu nderekupa vanhu hope nekubatsira kuti faith yavo irambi yakasimba, nokuti muvengi ane simbawo zvekare. Isu tinofanira kutosimbaradza vatendi uye nevanhu vemunew york. Ndobasa redu iroro. Ipapa tichisangana, pane group redu yeWhatsApp group runonzi Zim Family USA revana veZimbabwe vese vari muUS, vatinoencourage kuti vabatane ipapa. Hatiite zvemavhidhiyo zvedini zvedini, tinobatsirana nekuyamurana nezvinhu zvine musoro zvega zvega paZim Family USA WhatsApp. Ndopatichaisa maupdates ese kuitika ezvinhu zviri kuitika, uye vanoda inida help mahotline tobadaisa ipapo.